This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 1 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi panguva iyo vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa.
Izuva ratinotambira isu vashandi vemunyika yeZimbabwe tine miono miviri. Muono wokutanga une kamufaro maererano nemaachievements andingangofunga kuti iwayo tikanyatsokuashandisa zvakanakisisa.
Bato reMDCT roshushikana nekusagadzikana kuri mukanzuru yeguta reHarare zvichitevera kudomwa kwava James Mushore semunyori mukuru wekanzuru. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vashandi vemuZimbabwe nhasi vabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi reWorkers Day, panguva iyo vashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. VaKenya Sichemiarira vanove munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vanoti zvinosiririsa kuti vashandi vakawanda havasi kutambiriswa mihoro yavo uye vamwe vakawanda vakamiswa mabasa. VaShamiarira vanoti sesangano vane mhemberero dzakawanda dzavakaronga munyika kucherechedza zuva iri, asi gungano guru ranga riri kuchiredzi. Vanoti mangwana nemuvhuro sangano ravo riri kubatanawo nevamwe vashandi kumhemberero dzichaitwa nehurumende kunhandare yeRufaro muHarare, uko kuri kutarisirwa kutaurwa negurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mpfumira. Ngatinzwei hurukuru yataita navashamiyarira pamusoro pezuva reWorkers Day.
Izuva ratinotambira isu vashandi vemunyika yeZimbabwe tine miono miviri. Muono wokutanga une kamufaro maererano nemaachievements andingangofunga kuti iwayo tikanyatsokuashandisa zvakanakisisa. Tinogona kuona dzimwe nhunha dzedu dzichipfundutswa. Ndiri kutaura ndakanangana nenyaya yeconstitution. Ndongade kuti vashandi vese vadzidzive nemhuri yese yeZimbabwe kuti constitution yedu yatave nayo, new constitution yatakaita nekopakia, yave kualawa kugumira kuti munhu ane right yekuenda kunodimanda pei yake, mune right to pay, mune right to collective bargaining. Ende unogona kutozvienda semushandi kana sevashandiri constitutional court muchitiwa determination ini madzisare edzimhosva. Sati ndichatisopembera ichocho. Kusuwa kwatinako ndekwekuti nyaya yekusevenza pasina mihoro yatekeshera munyika yeZimbabwe. Vashandi vose vari kushandira kuhurumende, vari kushandira kumaparasita nevari kushandira kuprivate sector vari kuenda 8, 9 months, 10 months vasina mapei. Asi dambudziko hariti rekuti mapei ari kushaika. Mapei mihoro mari dzinenge dziriko bati dziri kudyiwa nevashomanene, kana kuti dzinenge dzakapfimbikwa dzichiiswa kwadzinonopfimbikwa kwatisingazive. So izvozvo tinoshungurudzika zvakanyanya.
Tinoonawo zvakare kuti pane nhaurirano dziri kuitwa kana kuti kupokana kuri kuitika pamusoro penyaya yekuvandudzwa kweLabour Act. Munoiona sei nyaya iyi panguva iyo muri kucherechedza zuva renyuse vashandi?
Vamwe vanoita nekuti tinopindo imomo. Labour Act zvayo ni maonero maiviri aita anga akatinakira isu vashandi. Vari kunyanya kupokana nayo, ndoda kubva ndakujekeserai vakandemire vashandirwi. Hatinoti Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, nemapazi ayo.
Vanga vari munyori mukuru weZFTU vaKenneth Chamyarira vari parunare neStudio 7. Bato reMDCT rinoti riri kushushikana zvikuru nekusagadzikana kuri mukanzuro yeguta reHarare zvichitevera kusawirirana kunonzi kwakaitika pakati pemakanzuro eguta iri pamberi pevanhu vakawanda kumusangano weUrban Councils Association of Zimbabwe wakaitwa kuulawayo panguva yeZITF. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti chiitiko ichi chinoshoreka asi sebato vari kutorawo matanho akakodzera ekugadzirisa zvinhu. Uye vanoti vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe zvikuru kuvagari veguta reHarare. Zvinonzi kusawirirana kwemakanzura MDC kwakatanga mushure mekunge vakafanobata chigaro chameya veguta vaChristopher Mbanga vaedza kuti munyori mutsva weguta vaJames Mushore vabude mumusangano uyu vachiti havavacherechedzi semunyori mukuru wekanzuro yeHarare. Asi vaMushore vanonzi vakatsika madziro izvo zvinonzi zvakazopa kuti chikwata chose chekanzuro yeHarare chikandwe panze musangano uchienderera mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu.
Chokwadi chacho Jonga ndechekuti zvinonyadzisa, handingadi kurova imbwa ndakaviga mutini. Nokuti isu sebato guru reMDC inotungamirirwa naDr. Morgan Tsvangirai, vanhu vakawanda mhomho yose yevana veZimbabwe vari kutarisira kwatiri kuti tivabudise munhapwa mukutambura kwatiri kuita uku. Saka zviro kwazvo ndezvekuti isu tinonzwa kunyara nezvakaitika. Toda kuti titore mukana uno tichiti kuvana veZimbabwe tine urombo, tinokumbirirawo ruregerero rwenyu nezvakaitika kuBulawayo, asi isu seleadership seutungamiriri pane zvatiri kuita, pane zvatiri kugadzirisa kuitira kuti mangwana zvakaita saizvozvo hazvizoitika zvakare. Saka tinoti kuZimbabwe yose, mhomho yeZimbabwe yakateerera pari zvino, veduwe tine urombo nezvakaitika, tinokumbirirawo ruregerero rwenyu.
VaGutu, tichitarisa pamadande mutanda apa vanhu vari kugunun'una zvikuru nezviri kuitika mukanzuro izvozvi vachiti zvinoragidza kuti bato reMDCT harisi bato rakakodzera kuti ringe richizotonga nyika, nekuti zvinhu zviri kuitika mukanzuro yeHarare zvinonge zvichiratidza zviri kuitika mubato. Munotii nevanhu ivo?
Vanhu vanodaro handinganyanyopokana navo, nokuti sezvandabva mukutaura Jonga, isu sebato riri kutarisirwa nevanhu kuti tichatonga Zimbabwe. Pane maitiro atinofanira kunge tichiita anokodzera kuti vanhu ava zveshuwa vaibva vabikwa hari yakwata yakuda kupakurwa vava kukwanisa kutonga nyika. Saka tikazoonekwa zvetichiita matakanana, tichiita mahumbwe kunge akaitika kuBulawayo, zveshuwa vanhu vanobva vatanga kunyunyuta nokuti tsoropodza. Asi ndoda kuti vanzwisise zvekare kuti nyaya iyi inogadziriswa. Ndotora zvemukana uno ndichiti ndizivise vatereri vakateerera panhepfenyuro ino yavanhu yeStudio 7 kuti nyaya yavaMushore inyaya iri pachena. Ndofunga kava kechina kana kechitatu ndichitaura pano panhepfenyuro. Ndoda kuti ndibudise nyaya pachena. LaJames Mushore ndo town clerk weCity of Harare.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mukuru weCenter for Resources and Development vaJames Mushore vaJames Mupfumi vanoti makambani akambomiswa kuchera mangoda kwachiyadzwa haana kusiya agadzirisa nzvimbo iyi. Vamupfumi vanoti makomba akanga acherwa nemakambani aya akangosiiwa akadaro, uyewo vachiri kutyira kuti mvura haina kuchena sezvo nzizi zhinji dzakakanganiswa nemishonga yaishandiswa mukucherwa kwemangoda aya. Ngatinzwe hurukuro yataita navamupfumi pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino tinongonzwa kuti hurumende inenge yakaita chibvumirano nekambani imwe chete inonzi DMC. Hatina information yakati yakanyatsobudiswa pachena naminista weMines kuti kambani yapinda muconsolidation here kana kuti yakadzorerwa ichimaina sezvaainga ichingoita kare. Saka ipapo hatisati nyatsova nechokwadi chizere. Asi kune mamwe makambani ese akabviswa kwamarangi. Mapurisa ndo achiripo ari kuchengetedza makambani iwayo.
Tinoona kuti makambani aichera mangoda aya akanga achichera mamwe achiitawo nenzira dzaiita kuti imi vagari nemasangano akazvimirira munge muchinyunyuta kuti vari kukanganisa zviwanikwa yatingati environmental degradation. Pane kugadziriswa here kwakaitwa nemakambani akamiswa mabasa aya kuti vasiye vagadzirisa nzvimbo dzavaishandira?
Hakuna chakagadziriswa iri nyaya yeenvironmental degradation iyoyo. Makomba iwayo akangosiiwa akadaro. Even in this contamination nanhasi hakuna mvura yakanaka inonwiwa nevanhu masurrounding communities why? Hakuna chakaitwa. Uye zvebutirira vakaita vakangobuda chiripo chicho ichocho. Hapana kuitwa handover, takeover ine sarukando.
Avanga vari vaJames Mupfumi vanove mukuru wesangano reCenter for Resources and Development vari parunare kwaMutare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamirawo sangano replatform for youth development kuchisumba nje kumanikaland uku. Makadii mukoma Clarice?
Tinofara makadii zvenyu, tinofara vakadii vateereri.
Aiwa tinovimba vateereri vedu vari nani. Mukoma Clarice, tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvamuri kuita munharaunda menyu umo zvakanangana nekudzidzisawo vechidiki nenyaya dzekodzero dzavo nezvimwe. Mungatitsanangurire kuti munenge muchiita chirongwa ichi rini uye kupi?
Ndodati vateereri vazive kuti sise musangano weplatform for youth development tinoramba tichikurudzira kuti vechidiki vange vaine pfungwa dzakarongeka vachive vari pacenter pedevelopment yemacommunities avo. Saka musi wa7 May tichange tiine chirongwa chikurukuru chinenge chiitika pachegrowth point chakanga ne clean up campaign yatinenge tichinhonga marara kuti tinge tichinge yakachena. Tapedza tozoita road show pamukati negrowth point. Chinangwa cheprogram iyi ndechekuti tidzidzise vechidiki makodzi dzavo. Vamwe vechirungu vanoti the right to know, tine zvakawanda zvinati vechidiki vange vachiziva dziri kodzero dzavo yatingati right to know. Asi chikuru apa tinoda kuti tidzidzise vechidiki vanogara muchisumba nje muchipindi nenyika yese yeZimbabwe kuti vechidiki tine kodzero dzekugarisana zvakanaka neupfumi hwenyika yedu yatingati manatural resources. Kuchisumba nje kana kuti kuchipindi kune maishu zvakati kuti tinogarisana nerwizi runozosave river. Itinewa se natural resources uye kuchisumba nje kusinyanswa kwamazwa nyaya dzagara dzinoita kuti tine mvura yakanakisa rinonzi ndoyo black basalt rock. Ndorifera mungaziya kama watinauya negreen field kuti vechidiki vange vachigona kugarisana neinvestors vachikwanisa kugarisana nezveupfumi hwavo.
Ko ukama hwevechidiki ava nemakambani ari munharaunda menyu hwakamira sei?
Ndo mungada kuziva tisu veplatform for development pane nguva yakareba tichida kuti vechidiki vange vaine ukama hwakanaka. Asi mungangoziva kuti ukama hwatagara tinahwo nevegreen field ndova vaida kuti tinge tichiita mukurumbira. Inyaya yekuti zviripo zvakawanda zvavari kuita mabasa avo zvisiri pachena. Ndosaka tine campaign the right to know sekuti tine zvataidakarisira kuti vange vachipa beneficiation kune vechidiki yekuti vechidiki vainge vachitarisira kunoshandawo kubasa ikoko. Pane zvino pane vari kunoshanda kubasa ikoko vasasi kutambira mari. Vechidiki vainge vachitarisira kuti tizive kuti project yavo iyi ine ivhura kawanda sei tingati hectare vari kutora pane makakatano yekuti hadzizvidi migano kuti angira pako chipera papi saka ndopane kambira kuti right to know saka pari zvino kama hwadina hwechibiki negirifu havuna nyatsokumira zvakanaka saka tenga campaign e tiri kudaidzawo mamwe masangano akazvipirira egatosona navato kuti masivic society vanadzimabhulaya human rights misa zimbabwe nanazvela vanenge vachiya tichishandirana navo kuti tikwanise kuti veruzhinji vabatsiridze kuti ukama huri pakati pevechidiki nekambani iyi yegreenfield kozi ikambani hombe hombe kuti iri kuinvesta 600 million zviripo zvatinoda kuti tinge ichitaurirana naye kuti aita kwanisa kushandira pamwe chete
muri kutarisira kuti pano yave chidiki vangani
tiritaura vechidiki mamiting akanyari yatonotaura vechidiki vanosvika kuma 3000 tichange tine veruzhinji tine kambeni inenge ichisangana vana vechikoro takwirira government high school Chichete High School, Rimbi High School, Shibuwe High School, ndoma catchment ene mtandawe, ndozi ma catchment area yetu yechikoro, vana vechikoro vatoshana navo, then nema youth asiri kuchikoro yanet out of school youth.
Mubvunzo wekupedzisira vamadhuku, mungatiudza kuti vechidiki vari munharaunda yenyu vari kurarama sei, tiri kunzwa kuti muZimbabwe nyaya dzemabasa dziri kunetsa.
Hazidi kunyeperai mukoma wangu zvino, hazvina kumira zvakabata, vechidiki vazvi, mungatoziva kuti pane vamwe vakutoregedza chikoro. Vechidiki vane kuma 13, 14 years vakuti vamwe vati vakutomhanya mana chechomo kana kuti mana dzondai muchipinge kuti vanova vari mana bechinafu mumazita zvechipasi inyaya yekuti havasina kana mari dzekuti vabereki vava vasapote nenyaya yenzara thentane vamwe vechidiki vanombeta vachiita macross border vachienda south africa idi asi mazuva ano south africa kwacho hakuna kumira zvakanaka kune nexenophobia tine vakawanda vatava kutouya tichiviga nekuti vanosvika iko kupiya mabasa saka vari kutambura cross border yacho haisi kunyatsobhadhara munoona kuti pane nyaya dzakaro dzatinombotaura pamaplatforms ede platform for youth evachidiki vanenge vakutoenda unoba chikafu kana mudzimba chaimo nenyaya yekuti vari kutambura saka tiri kuona kuti upenyu hwaomesa tingati sekuti tiri kuda kuita lonji yedi mukadzi yacho vechidiki panga pamboita kakuita hope yekuti pamwe green fuel sezvo yange achizivi kambani hombe ichapawo vamwe mabasa zvinezvi zvekuona kuti hazvisi kunyatsa kutifambira zvakanaka zvinobva vechidiki vane mitambudzika tinozwa vechidiki kune dzimwe nzvimbo vari kunzi vari kupihwa land asi vechidiki vati kushanda navo kuchipinge uko havana zvavari kutombowana
aiwa tinokutendai vamadhuku nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda vateereri tichingoti aiwa ngatirambe tichifambira pamwe cheplatform for youth development tinoda kuti tinge tiri vechidiki vakarongeka vechidiki vasina violence ndozvo zviri kunyanya kunesa vechidiki vanongoshande tko asi tiri kukurudzira vechidiki budiriro inouya kana takanyatsorongeka tichifambira zvinoenderera pamwe nemitemo dzenyika ndatenda hangu
tinotenda zvikuru manga makateerera kubva kuna vaclaris madhuku vanova mukuru wesangano replatform for youth development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing iye zvino tokupai kambo mabasa kubva kuna Thomas Mapfumo. Nzwisa yekambo mabasa kubva kuna Thomas Tafirenyika Mapfumo kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 pazuva reWorkers Day sezvo nguva yedu yapera regaititarise musoro yenhau zvakare. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi panguva yevashandi vakawanda vari kurasikirwa nemabasa. batore MDCT roshushikana nekusagadzikana kuri mukanzuri yeguta reHarare zvichitevera kudomwa kwava James Mushore semunyori mukuru wekanzuru. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.